Hama neshamwari dzaungana kumba kwemufi kuprospect vachirangarira mumwe wavo uyo akapfurwa akafa munguva yaiitika mirizhonga muHarare yeMDC Alliance vachiratidzira kunyunyuta kwavo pamusoro pamabatirwo aiitwa zvaibuda musarudzo neZimbabwe Electoral Commission. Mumwe wevanhu vanga vachichema mufi vaCharles Makonye vati vari kurwadzikana zvikuru nemafiro akaita muvakidzani wavo.
Ndinonyanya kuzvitarisa ndakazvitarisa inini kuti ngandidi mudzimai wangu aenda kubasa zvoitika saizvozvo ndosaka ndizvinyanya kundirwadza ndozvitora sezvandiri plus nei seneiba munhu anga ari right munhu atatichigara naye even baba vacho tinonyanya kuwirirana zvakanyanyisa nguva dzose tinobatirana semustreet yedu imwe chete but zvanyanyisa kuzvinyanya kurwadza because even hapana ari kutora responsibility kumaleaders.
Vamakonye vati vanorwadzikana zvikuru kuti mufi akasvika pakufa murume wake pasina zvaaiziva.
Ndandatonzi namai chiuya imunditore tichitotaura tese kwanzi kuma past 3 saka vadaro ndokumba vati a few minutes later vakutry kumufonera vachiti no ndauda kumboenda kuma ndakutenda makombi because iyo mota yainge isiri right saka ndokumba vati no chimira ndione kuti ndeita sei zvikanzi mira ndiende kumakombi zvikanzi zvamuri kuti hazvina kumira zvakanaka regedzai ndiuye ikoko and then immediately after vakufona fona yachadairi and then he became worried ndopakamba azopinda ati ndakatoita zvechivindi kuti ndipinde mutown ndiende kucentral nokuda kwokuti ndandanzwa zvadaro and then later on ndopa vakazoenda kupolisi vasvika kupolisi kuya kuya ndobva vati hatisati tawana report yakadaro ndokumba vaenda asi chirega tiende newe kuparire nyatwa kune vanhu vanzi vaendesa kuparire nyatwa pavaenda kuparire nyatwa vaimba vasvika mbavaona hakuna chinhu. Meanwhile from matauri avanga vachiita vaiti nguva dzese idzi vanga vakangovari murod imomo pavanga vashudhirwa ipapo saka vakazoenda vachitenderera vachitsvaga mahospitals kuti vaone kuti pane chiriko here vakashaya saka later on ndopakazodzokera kudzadza kuma 7 ipapo ndopakazodzokera ku central futi nemapurisa aya vasvika ikoko ndobva vanzi aiwa tatozozviwana vanzi vaita se vazoendeswa kuparire nyakwa zvakare ndobva asi vashotirwa ipapo vakatofa.
Vamakonye vati vanhu vakaona mukadzi uyu achiurayiwa vanoti mutumbi wake wakagara mumugwagwa kwenguva yakarebesa usati waendeswa kuchipatara.
Vari kutaura vamwe vari kuti ivo bhodhi yakanga iripo kubva kumapast 3 kana to 4 whatever time is ikazobviswa kuma 7 so you can just imagine kuti bhodhi lying in street saizvozvo because vanga vachitsvaga kwese vachibatsira nemapurisa kuti vasiri kuwana saka ivo vamaposa ndovaitotaura kuti it was just like that and it's very sad semunhu watinoziva zvakanyanyisa.
Imwe hama yemufiva Edward Matambo vati vanhu vachagara vachisvika munyika nokuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakange vavimbisa runyararo asi zvakazoitwa nemasoja zvakasvibisa hurumende yavaMnangagwa.
Tinenge tangogara tichingotya katiri vanhu vanogara vachingotya asi tiri kuti nyika yedu yakasununguka ende zvaiti president wakanya kutaura kuti hatidi noise ende zvechokwadi vanhu vakapota kuvhota zvakanaka naka vaakuverenga mavhotsi saka zvoita kuta futi kuuraya vanhu kudai orit ava vangade vakadispeswa nechi neve riot vachikandira kana kuunza matenga aya ezvimomotikari zviya zvizvi kwete kuunza masoja hondo yachange yabva kuonawo kwangu kwandiri kuita asi handifunga kuti zvino uno hwakanaka.
Vamatambo vati pavakaona mufananidzo wemufi pamawhatsapp aitumiranwa nevanhu havana kuziva kuti munhu ainge apfurwa akafa aive mwana wemukoma wavo.
Muzukuru wangu inini wandogara naye ndiye akatondoedzonzi onai picture yemunhu mukadzi anzi apfurwa hatina kungataziva kuidentify kuti ndiye bhozi anga akarira akadai hatina kuidentify asi pandakazotichairwa foni manje kuma half 12 usiku kunzi mwana wenyu kunoko ashaya apfurwa nepfuti mutau zvai angaita sezvi munhu anga achiningirika anga achitobuda muningirika mubasa make kana kuti wanga uda kupinda motikari kuti achitione kuescape nepangu pariot nenoises kana kuti abude munhu ndopatisi kunyatsonzwisisa kuti chii chakaitika ipapapa.
Sangano reZimbabwe Human Rights Association rakashoropodza zvakaitwa nemauto asi mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaudza vatori venhau kuti mauto haasi iwo akapfura vanhu ava asi kuti vakapfurwa nevanhu vairatidza. Sangano reVeritas rinoti pasi pemitemo yenyika mutungamiri wenyika ndiye chete ane masimba ekuti mauto apinde mumigwagwa kuitira kuti achengetedze runyararo. Ndakamirira Studio 7 kuWaterfalls ndini Kirimudzamiri.